Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 4 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano ndokuti tabvuma here kuraswa nemunhu akauya akajoina hatisi kutaura kuti haana kuve nezano akave nezano asi isu akawanda tiri padizi frank saka tiri kutaura zvevanhu vakasunungura nyika nepovhu yavo yakasabuda kusunungura nyika
vakarwawo ndo iri sununguko vanoti vamugabe vafanire kutora utungamiri seushe hwemhuri yavo
Gore rapera takarima zvine musindo zvokuti takakwanisa tese sevarimi kuendesa chibage UGMB vari kunyepa zvavari kutaura havana zvatirikurima tirikurima zvine musindo
vagari vekumanzou vanoti vatanga kugadzirira kurima kunyange hazvo vari kumborwiswa nemapurisa avanoti ari kutumwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe
Achina kubvisa majistiti ofisi achiri kuramba achishanda saka vanhu ngavasarase mwoyo avo kwatakabva kuti voti hatichakwanisa kunyoresa vanogona kuramba vachinyoresa kwatiri kuenda tiroda kuti vanyorese nemusindo nekuti iye zvino kwatava kuenda ndokune vanhu vakawanda
zeki inoti ine chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota rwendo rwuno iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Munyori mkuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matebadanda vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avafanire kutora utungamiri sewedzinza ravo iro uye vanotiwo vakarwa hondo yerusununguko havasi kufara nezviri kuitika muzanu PF vakarwa hondo ava vari kuita musangano mazuva mashoma anoteera wekuzeya wavanoti kwavanoti kubatwa neseri kweruoko nebato rezanu PF tabvunza vamatema danda kuti sei vasiri kufara nezviri kuitika
handizi kushaitwa hope nenyaya yekuti tichabvumirwa here kana kuti hatibvumirwi nemhaka yekuti presidency iripo takabopiwa court order kana vakamba mapurisa tinoenda kucourt tine confidence yekuti hatirambidzwe pasi pemutemo weZimbabwe kuti tiite a lawful gathering hatina munhu watiri kuda kupotsera nematombo hatina munhu watiri kuda tiuda kutaura zvine chekuita nezvinhu zvakatibvisa ujaya neumhandara hatina chimwe chinhu chatinoziva hatina iye zvino comrade Elias Hondo andiri kutaura vanhu vakasungwa kudhara tiri kuMozambique vanhu vakashungurudzwa kudhara nanhasi havana imwe pati yavakapinda saka havana chimwe chinhu chavakaziva saka vanhu ivo ngavataure kuti voita sei nechinhu chavo vana Jonathan havachakwanawo vana kasukuweri havachakwanawo saka ndo nyaya yatinayo tiri kuindirira mberi zvakasimba saka mawar veterans ndo ane social contract nepovhu ndo vakataura nepovhu vamugabe havana musoro vakataura nepovhu kuti tisapotei tichazoita zvakati nezvakati macomrades musangano ndewekuti tabvuma here kuraswa nemunhu akauya akajoina hatisi kutaura kuti haana kuve nezano akave nezano asi isu akawanda tiri padiridic front saka tiri kutaura zvevanhu vakasunungura nyika nepovhu yavo yakasapota kusunungura nyika kwete kunoita zvibhakira mudenga pasina nhinga zvisoo zvatakaita isizvizvi isu tiri kutaura zvekuridza futi vanhu kuti nyika isunungu ivo vasungwa vasunungurwe makomrades ari dzaputi ndo vakanzi havasina political role saka isiri kuti imi mune shuwa vanakomrades Elias Hondo vanakomrades Parker mune shuwa kuti munonzi hamuna political role nemunhu wamakagamuchira mukati gara apa allright tikati iwe tiri takaita mistake takakuisa mudzimai wako voita vana vako voita vazukuru vako voita vapakidzani vatezvara imi nyika ine ropa iyi ende ropa harisi kuzonyarara tinosungwa tichapinda mumajereka akawandisa inini handisi kutya kupinda mujere ndirikutoverenga mazuva ndikoziva mwaka vari kutonga nyika vakaita ma 10 years saka zuva rega rega randakuta mujere ndirikuwedzera pamazuva angu ndoda kuti akwane 10 years kana asati akwana 10 years handisi kutombovhunduka ndirikutoendako kujere kwacho ndichibuda ndichitaura zvinhu zvine chekuita nezimbabwe chandingangode kukurudzira vana vezimbabwe ndechekuti macomrades vakabva kuhondo zvitarise pauri kana uri comrade wakakrosa border une chinangwa chekuti wakazonosangana netraining yakaita sei kana zvakazofamba sei izvozvo hazvina basa kana usina kutrena waikwanisa kuzvitrena asi wakasaina kuti ndaenda kuhondo wakaenda ndiwo wandikutaura newe huya tigare pasi titaure zvine chekuita nezvatakawirirana mubereki wese tiri kuda kuti tigare pasi titaure toita new assignment ndonyaya iripo
saka new assignment inengeri yekudii apa
pamberi nechimurenga kuti chimurenga ukada kundibvunza kuti chimurenga chacho chinofamba sei chimurenga hachina textbook yaunoti tiri kuita zvakamboitwa algebra body mass chimurenga unochiona wave machiri chokuudza kuti tora cover advance ridza chinokuudza chega saka isitoti pamberi nechimurenga
Munyori mukuru wesangano rakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase Kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi Makonde Mangura, Jimba West and North, Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidland, Gokwe South and Central, Gokwe, Saseni, Berengwa West, South, North and East, Zvishavanengezi, Zvishavanerunde, Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota muchirongwa chechipiri chekunyoresa vavhoti. Tabvunza amai makarau kuti vanhu vari kunzvimbo dzakaparurwa chirongwa ichi kekutanga kana kuti paphase 1 vanokwanisa kuvhota here panguva ino sezvo vaparura chimwe chirongwa chephase 2.
Ndinoda kutaura vanhu kuti tine zvikamu zvina chakangopera ndechekutanga asi kunyange dai chikamu chekutanga chakapera ndoda kupa muenzaniso kuti sekuchitungwiza takabva kuchitungwiza vanhu vedu vakawanda vakabva kuchitungwiza vauya mudhorobha reHarare azvireve kuti vanhu vekuchitungwiza vasina kunyoresa havachakwanisa kunyoresa zvachose vanhu vekuchitungwiza vanokwanisa avo vanokwanisa kuuya kuHarare kunyoresa vosikonyoresa asi imomo muchitungwiza muchine masenta matatu achiri kungonyoresa kunyange zvazvo takabuda imomo nevanhu veruzhi vakawanda vanogona kuenda padistrict office yavo vachinoramba vachinyoresa pane zvemamwe masenta maviri atakasiya ikoko ari padistrict office ipapo kwaunokwanisa kunonyoresa izvi zvinoreva kuti matunhu mese omo matakabvisa vanhu vachirikwanisa kunyoresa imomo vakaenda padistrict office yavo hatina kubvisa madistrict office achiri kuramba achishanda saka vanhu ngavasara semwoyo avo kwatakabva kuti voti hatichakwanisa kunyoresa vanogona kuramba vachinyoresa kwatiri kuenda tinoda kuti vanyorese nemutsindo nekuti iye zvino kwatakuenda ndokune vanhu vakawanda vese avo vanga vakamirira kuti chirongwa chisvike kwavari takuti heuno mukana wenyu kuti muchinyoresa chinyoresa ine mutsindo tibarike zvatakaita muphase 1 nekuti muphase 2 ndo matakatarisira kuti tichanyarisa vanhu vakawanda nekuti taamunogara vanhu vazhinji.
Mubvunzo wekupedzisira Justice Makrau, nyaya yeproof of residence yanga ichinetsa vemapato vanga vachida kuti mutaure navo kuti poitwa sei nenyaya iyi. Zviri kufamba sei? Pane zvingagadziriswa here?
Zvizhinji zvinogadziriswa. Ndo saka takakumbira kuti pamusoro pevanhu vemapato avo vanga vachitibatsira zvikurusa, ndoda kuvatenda vemapato vanga vachibatsira vakaita semacouncillors nemaMP vari kupa vanhu vari munzvimbo dzavo yatinoti proof of residence. Pamusoro peizvozvo ndo saka tanga taita urongwa hwekuti sezeki tingewo tine vanhu vatinoita macommissioners of votes avo vanotoresa mhiko vedu vochishanda pamwe chete nemacouncillors nemaMP kuti pashaye kana munhu mumwe chete anonzi ashaye anomumirira kumutoresa mhiko kuti anyorese. Asi tiramba tichikurudzira vanhu kuti kutoreswa mhiko kana kunyoreswa affidavit haisiye yega nzira yekuratidza kuti unogara papi. Ndinoramba ndichikokurudzira kuti uyai nezvimwe maruva, tsamba dzana sabhuku, tsamba dzana muDBC, tsamba dzepachikoro padhuze pamunogara napo, tsamba dzemaprista dzinokwanisa kubatsira. Zvese izvo zvinokwanisa kubatsira. Ngatisangomirira kumbonotora mhiko chete.
Vangu arista chigaro wesangano runora nezvesarudzo rezek, amai Richa Makarau vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya nezveongororo yakaitwa nesangano ravo yemamiriro akaita zvino munyaya dzezvemaindustry.
Izvi tinozviita gore negore yatinoti industrial survey. Saka tinoita gore negore tichida kuona kuti industry iri kukura here kana kuti industry iri kudzikira. Saka mavonero atinoita pakuti industry iri kukura kana kuti iri kudzikira, tinoona nekuti production yatakanga tiinayo gore rakapera neyatiinayo gore rino, pane chachinja here? Chachinja mune zvakanaka here kana chachinja mune zvakaipa? Ndo ongororo yatinoita. Saka mabudiro egore rino akaratidza kuti iwo pane zvatakanga takaita gore rakapera nezvataita gore rino takadzikira nezvikamu zviviri kubva muzana. Saka zvinoreva kuti takatodzikira ne 2.4% dan zvatakanga takaita gore rakapera. Zvichireva kuti zvine ongororo yakawanda, zvinoreva kuti mabasa akaruzika, uyezve zvinoreva kuti kana machinery yatakatenga haina basa rairi kuita, iri kuita basa shoma. Saka ongororo yedu yakaratidza futi kuti neimwe nguva uone kuti mishini yedu yatichemberei zvinogona futi kukanganisa yatoti production. Saka inogona kudzikira. Tikati tapedza kudaro zvinopa hungwaru pana vavo vanoita mabhajeti avo egore. Kana hurumende inotora pazviri kuti zvatadzikira toita sei paindustry kuti dzisadzikira dzirambe dzichikwira zvina kumusoro. Saka ndo ongororo yatakabuda nayo. Hainyanyofadza asi zvakanaka kuti titaurire chokwadi.
Saka muongororo wenyu iyi zvii zvamurikurudzira kuti zvinge zvichiitwa kuti maindustry asimukire zvakare?
Chinhu chikuru kuti inzi nyika inobudirira kureva kuti zviwanikwa zvomunyika menyu muri kuzvishandisa nenzira youchenjeri. Hapana zvamuri kuregedza zvichirasika, uyezve muri kugadzirisa kuti izvo zvamunogadzira munozvitengewo kune dzimwe nyika dzekunze. Uyezve zvinoratidza izvo kuti watombodyidzana naye zvikuru ndiani. Saka ndingati pakuti watodyidzana naye zvikuru kana watotengesera kana watotenga kwaari yakabuda iri South Africa. Saka isu tikati kuona kwedu South Africa inyika yakatikoshera. Saka zvayakatikoshera tinofanira kugara nayo pasi toita chibvumirano chokuti iye inotengawo kwatiri sitengawo kwavari nenzira yakarurama kana kuti nenzira yakaberera inoita kuti patiri tese ukama hwedu hurambe hwakasimba. Makare kare paiva neyavaiti trade agreement yanga iri pakati peZimbabwe neSouth Africa yakasopera kare kuti ichirunyiwa vari pakati pedu vari kungoramba vachingotaurirana hapana chiri kubuda. Saka izvo ndo zvikuru zvatoda kutanga taita kuti ngatibvumiranei kuti tive nechibvumirano chakanaka neSouth Africa chinoita kuti kudyidzana kwedu kusangova kwokuti kunongosumudzira South Africa kuchisiya isu. Takatizve isu tinofanirwa kukurudzira nyika yedu kuti izive kuti hatigoni kugorarama tiri Zimbabwe chete. Kana zvichinzi tinodyidzana nedzimwe nyika, Zimbabwe inozovawo kuti inofanirwa kuziva kuti nezvairivo inofanirwawo kuwirira nedzimwe nyika. Saka tokurudzira kuti angavaunzi vanouya kuzoinvestawo muno muZimbabwe. Tine maminerals anogadzirwa muno, tine mbeu dzatinorima muno, tine zvakawanda zvicherwa zvomuno muZimbabwe kana matourist chaiwo. Takati isusu ngative nyika inodyidzana nevamwe inoita kuti yo pachayo igogonawo kuunza mari yokunze chaizogadzira mabasa muno muZimbabwe.
Magara pasi here nehurumende kuti imone kuti zvogadziriswa sei?
Hatisati tanyatsogara, asi patakariita takatodaidza minista weindustry kuti auye azoona. Asi kuti izogara pasi manje tibvumirane zvinzira yekufamba nayo, iyo ndeyatisati taita. Asi pfungwa dzedu dzava nadzo vese, tingati hurumende yose kunosvika kucabinet yazvasvika. Tinotumira president Reserve Bank na minister of finance vese vanazvo.
Mutevedzeri wemutungamiri weCZI vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro navaInnocent Dube, vanova munyori mukuru weAnode Farm Residents Association kumaZoe. Purazi iri rinozivikanwa zvakare nekuti manzou, uye pane kunetsana kukuru pakati pevagari vakatora purazi iri muna 2000 nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mukutanga kwesvondo rino pakamboita kurwisana, tabvunza vaDube kuti zvakafamba sei.
Mapurisa vakauya vasina mauniform vakatanga kutaura kuti no mauvakirai futi takautaurira kuti chibudai muende. Saka kubva ipapo isusu tati tibude tichienda upi, isu dare repamusoro rehaiko takataura kuti tofanira kugadzirisirwa chii matsamba kuti nekuwaniswa minda yakakodzera kuti tiende kunogara ipapo. Ndo ivo vati no isusu takatumwa naamai kuti mofanira kuti mubude. Saka kune mumwe wedu ndobva avatora kamera. Saka ndopakatangira hondo ipapo. Kwakubata mukomana uya kwakutanga kumurova. Yati aiwa akazwa mavita izvi hazvisiri izvo nesu takuda kudzosera. Ndatatanga kurovana ipapo. Pakarovanwa zvakaipa blessing. Pakarovanwa izvi zvinochisa.
Saka mapurisa yanga akawanda zvakadii iwe imiwo mamuri vangani?
Mapurisa yanga ari 10 igumi. Isusu tanga tichisvika kuma 15 varume. Asipa madzimai ndakakati wandei.
Saka hapana akakuvara here?
Kwedu akakuvara anonzi Jenboy Chaparadza na umwe anonzi Mangarai Kunaka na umwe anonzi Tinasha Harumbi. Asi kwavo takakuvadza mumwe chetewo, asi vedu vese vakadischarge. Hapana akazoenda paintensive care, takangoratwa ndoata discharge. Ikuti tozovasiyaka vakazoridza futi mudenga. Hozi 4 of vamwe vana vacho vanga vane futi mapisto nayaya vavaridza futi mudenga ndokudisipesa kwatakazoita.
Asi hapana akasungwa here?
Vakasunga mumwe anonzi Denbo Chaparadza.
Tiri kuonoka kuti mwaka wekurima watanga, muri kugadzirira here kurima kwacho?
Blessing, tiri kugadzirira zvakasimba kurima.
Hamusi kurambidzwa here kuti murime?
Kana hatirambidzwa isusu kana magweteda tichitaura kuti ngatirime nokuti bumbiro rine mutemo rinotaura kuti tofanira kugara pamanzo kusvika tawanwa kwokuenda. Kana pasina kwokuenda zvakureva kuti tofanira kuramba tiri ipapo tichirima tiri ipapo kusvika patiwanira kwokuenda. Hatisi kudzokera shure.
Vamwe vanoti hapana chamuri kunyatsorima chinobatika. Mungatiudza kuti gore rapera gohwo renyu rakamira sei?
Gore rapera takarima zvine mutsindo zvokuti takakwanisa tese sevarimi kuendesa chibage uGMB. Vari kunyepa zvavari kutaura kuti hapana zvatiri kurima. Tiri kurima zvine mutsindo zvokuti hapana asina kuendesa chibage uGMB. Then isusu teboka reassociation remaresidents tine kamunda kedu ndatakwanisa kuendesa futi T2 tons tikagovana chimwe semaresidents kuti tiwane chii kubatsirikana.
Munyori mukuru weAnode Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunare kumanzou kwakare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino toenda kuna Marvelous achitipa chirongwa chinotaura zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Nzina
kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Nhasi taita rombo rakanaka tine chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri kuNigeria. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kuita.
Makadi muri Zimbabwe nevamwe vose vakateerera, zita rangu ndinonzi Angela Machonesa. Iko zvino ndiri kuAbuja kuNigeria. Ndinoshandira boka rinonzi Plan International, boka rinoona nezvekodzero dzevana nemagariro akanaka evana. Ndiri kuno kuNigeria sebasa rekuedza kubatsira kutambudzika kuri kuita vakomana nevasikana, madzimai nevarume vari kuwanikwa vari muutapwa hondo uye kushungurudzwa kwebato rakuzivikanwa kunzi Boko Haram kunoku kuNigeria. Zinobatanidza nyika dzinoti Nigeria iyoyi, Niger, Chad nekuCameroon. Basa rangu ndere kuzama kuuya nichitaura nevanhu kutina kunzwisisa kuti chii chiri kuitika uye kubatsira kusimudzira zviri kuitwa neboka rangu Replan International kuzama kurerutsa kutambura kuri kuita vanhu munyika dzinoni.
Mungati imi zviri nyore here semudzimai kuwanikwa muchibva kunyika yeZimbabwe muchiya kuzoshandira ikoko kuNigeria? Pane zvamadzidza here zvamuchazonopa kurowo vari kuZimbabwe?
Ndofunga chekutanga chandingati hachisi nyore kumudzimai wose kusiya mhuri yako uchiuya kuzoshandira kune imwe nyika kana kune imwe nzvimbo. Kwandiri kunyanya kunyika ine hondo, kunyika yausingazivi kuti mangwana unomuka uri papi, zvichida bomba richaputika kuti. Zvinondipa kuremekedza vanhu vakawanda vakaenda kuhondo nekuti ndiko kwandiri. Asi kwandiri inini nekuti ndinoda kusimudzira kodzero dzemadzimai, kodzero dzevasikana, kodzero dzevana. Pandakanzwa nezvekushungurudzwa nekutorwa kweutapwa kwakaita vasikana vaive kuNigeria vachizoenda kuBoko Haram, mandiri chakava chishuwo chekuti ndinoda kunzwisisa nekutaura ndakavamirira kuti chii chavakasangana nacho uye kuzama kutaura nevakuru vehurumende nevakuru vedzimwe nyika kuti pasi rese kunyanya Afrika tigone kudzosera kodzero dzemadzimai, kodzero dzevasikana, kodzero dzevechidiki. Saka kwandiri mutoro uri pamusoro pangu wandinoramba ndichiita zuva nezuva kuzama kuti vanhu vanzwisise kuti tiri panyika pano kuti tigarisane zvakanaka. Ndikazviita kuZimbabwe zvikasaitika munyasi rese hapana chandagona. Saka ndiri kuzama kusimudzira kodzero dzevasikana kwete remuZimbabwe tati pasi rese kunyanya muno muAfrika uye kunyanya munzvimbo yeilectad nekuti inyaya isiri kunyanyotaurika. Saka ndiripo pakusimudza nekupendedza mabasa ari kuitwa nemapoka akafanana neClan International nemamwe mapoka ari kuda kuzama kurerutsa kutambura kuri kuita vanhu vedunhu rino vatambura kwenguva yakareba.
Makakwanisa here kunge muchisangana nevasikana ava vakanga vari muutapwa uyezve zvii zvamunovataurirawo kana makavaona?
Ndichangobva kusvika muAbuja, ndiri kuenda musi wemuvhuro kunosangana nevamwe vasikana ava. Asi ndiri kubva kuNiger kwandakanosangana nevamwewo vasikana vakakwanisa kutiza muutapwa uyu vakatizira kuenda kuNiger. Zvinondirwadza pamwoyo pangu kuti vasikana ava vakasangana nekushungurudzika kwakasiyana siyana. Vakatorwa vari vana pachikoro vakanoitwa madzimai, vakabatwa chibharo, vakarohwa, vamwe vacho vakatiza, vamwe vakabara vana. Chinonyanyorwadza ndechekuti vakakwanisa kutiza ivavo pavakadzoka kudzimba dzavo nepavari kuramba vachidzoka, mhuri dzavo nevemunharaunda havacha kwanisa kuvabata nekuvaremekedza nekuvatambira nekuti vaakufunga kuti makore avapedza vari muutapwa weBoko Haram, zvichida vanepfungwa imwe chete, zvichida vatumwa, havachagone kugarisana zvakanaka navo. Saka kwandiri zvinoratidza kusiyana kunoita matambudziko anosangana nemadzimai kunyanya vana vasikana vari muhondo, vari mukutambura, vari munzara. Saka vana ava iko zvino vaakurwara vakawanda vacho vane chirwere cheutachiwana weHIV and AIDS, vamwe vacho vaakurwara nechirwere chiya chokuti ukabara mwana mwiri wako usati wasimba inogona kukanganisika munhengo dzako dzemukati, vakawanda vacho vana vacho vakafa, vakawanda vacho vazvirema nekuti dzimwei dzenguva pakutiza apa vaipfurwa, vaidonha, vaidii. Saka zvakawanda zviri kusangana nevasikana avo. Mufaro wangu kuti pane zvakawanda zviri kuitwa nemapoka kunyanya randinoshandira kuzama kutaura nevasikana ava.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Angela Machonesa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotoshenda kuna Jonga achitipa chirongwa hupenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nasi muchirongwa taita rombo rakanaka tabata Prophet Talent Madungwe vekereke Remnant Desire of All Nations Ministries. Avo vanoti vakakwanisa kunge vachienda kudenga kana kuheaven musi wa 15 October 2017 vakanosangana nevano vanosanganisira Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Brenda Fassie, Michael Jackson na Tongai Moyo. Tinogamuchira nemufaro pa Studio 7 Prophet Madungwe.
Tinotenda nekuti unzo kachirongwa kwamaita.
Inyaya hombe Prophet Madungwe iri munyika nekunze kwenyika pasirino. Inyaya ya Prophet wekuZimbabwe vakakwanisa kuenda kudenga kana kuheaven muswa 15 October 2017. Mungatiudzane zverwendo irworu.
Muswa 15 October ndanga ndiri muimba yangu yekunamatira yatinoti prayer room. Matende namata udaro. Pane mutumwa wani akauya, mutumwa wani ndezva andeja zverwendo randanga ndava kuda kukimbichiita ndezva mutumwa weandibatsira. Kutiende kudenga. Kia kudenga zvinombo kuterera maminiti akawanda kubva panyika kusvika kudenga nekuti muviri wangu wakachinjeredza kuphysical body kuenda kuspiritual body.
Tinonzwa kuti masvika ikoko kudenga makakwanisa kusangana nevamwe vano vakashaya kare vanosanganisira Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Brenda Fassie, Michael Jackson na Tongai Moyo. Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei?
Tinoona kuti pandakasvika kudenga Mwari wakandidza kuti denga rinopindwa nevanhu vachene nevamwe vasi vachene vanenge vaitirwa nyasha. Saka Mwari unobva vanditora ndobva vandiisa kune imwe nzvimbo inonzi paradise inowanikwa kudenga, asi inowanikwa muthird heaven. Nekuti denga tine first heaven, tine second heaven nethird heaven. Saka ndakabva ndatora ndikanditora ndobva ndaratidzwa vanhu vakawanda zvakawandisa vanga vari ikoko, asi vanhu vandakanzi ndiburitse mazita avo ndakanzi nditaure 5 ivavo. Vandakaona vana Adolf Hitler, vana Tongai Moyo, vana Brenda Fassie, vana Michael Jackson. Saka ndiwo vanhu vandakakwanisa kuona, asi ndakakwanisa kutaura navo vese, asi munhu wandakataura naye zvenguva refu ndi Adolf Hitler.
Dzaive hope dzamairota kana kuti chinhu chakanyatsoitika Prophet?
Hatinari kweyote, zvinhu zvakatoitika chaizvo chaizvo. Ndobva ndabva panyika tikapinda kudenga tikatinoona, zvinhu zvakatoitika ndichitoona nemaziso angu kuti dzimba yandakarara ndakatinotorara ndakatomuka ndichiri kure.
Vamwe vanoti zvinhu zvakaita saizvozvi ndo zvinopedzisira zvaakuitawo kuti vasave nechivimbo nemaprofiti. Mungakwanisa sei kuvakonvinza kana kuvatendeudza vanhu vanenge vaine maonero ekuti maprofiti ekuZimbabwe aakusvika panhano yepamusoro yekusataura chokwadi?
Zvinoreva nezvekuti tikatarisa Jesu wacho vanhu vakamuramba nekuti vanhu vane zvavajaira. Saka muprofita kana achiuya kwamuri haauyi nezvamunotarisira. Tinoziva kuti vanhu heaven havaizivi. Saka isu kana taenda kuheaven takuchikudza izvoko. Saka ndinozoziva kuti zvinovashamisa nekuti havachakambosvikawo kudenga kwacho kuti vaone kuti zvakamira sei.
Vekereke yenyu vakatambira sei chiitiko ichi? Makuvatsanangurira.
Vekereke yedu vagara vanozvitambira nekuti last time vakatomboenda kudenga ndakaenda kasingaperi. Vatozvijaira nekuti zvinhu zvinoitika even pane patakambofunga Satani futi zvese izvozvo tinoraudza vanozviziva. Pane pandaka mboreesilafuna Mwari zvese vanozviziva. Saka takabva kure nenyaya yedzi tichiita. Saka vanototinzwisisa ende vanotodzifarira ende nguva dzese vane vatotodisa kuti tidai pauya zvimwe zvinyuwani.
Mataura kuti makatombosunga Satani kuti muti nganganga.
Ya, Satani ndakambomusunga muna July 6 tikamuendesa kukoti musi wa 19 July 2017 ndakambomusunga tikamuendesa kuheavenly court.
Manga makateerera kuna Prophet Dr. General Talent Madungwe vekereke Remnant Desire of All Nations Ministries muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera rega timbotarisa musoro inhau zvakare. Vakarwa hondo vanoti vamugabe havafaniri kutora utungamiri seushe hwemhuri yavo. Zek inoti ine chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota rwendo runo. Aiwa, amawadiwa. Tosangana zakari mangwana, hanukoni kene mfaru. Dini wenyu Blessing Zulu, ndokusi ya mina Chris Gande, munaudze Isindebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 lwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini leFox Farm eMatobo ayaxotshwa aphinde avotshwe ngoba leli plazi selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO.
Uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena sithi kurayi efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi barayi sebavukela sezobabopha.
Ozithi inkosi yamaNdebele umema uZulu ukuthi aye egcekeni lencwala ukuze abusise inhlanyelo.
Kodwa okuningi kakhulu impotile lizawukhuluma khona ngesonto ukuze abantu bakwazi ukuthi bengobana sesijejiwe kuyini osokusenzakala.
Sekubhalise abantu abafika phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti, kodwa isigaba semaNdebeleni lokhu selengcosana nje esibhalisile amagama.
Abanezelile abantu bakhona ukuthi kuyathiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja. Abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zemaNdebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhulu ezakhamizi zeplazi leFox Farm eMatobo axotshiwe abaphinda babotshwa ngoba leli plazi libikwa selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO. Izakhamizi lezi zilandwe ngamapholisa kade ehlomile ngolwesine zasiwa enkambeni yamapholisa zasezithathwa zasiwa emthethwandaba izolo lapho ezikhululwe zathiwa khona ziphindele emthethwandaba njalo kumaviki amabili alandelayo. Sixoxe lomkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front umnumzana Mqondisi Moyo ongomunye wabaphathise lezi zakhamizi.
Yebo baba ngiyabonga. Abadala bebebotshiwe be 155 bebotshiswe ngumashingayitse lo owake wahlupha endabeni yemaleme ezama ukuthathela uKhaningham indawo. Usefikile njalo eplazini likaFox lapho uFox owayenguye umnikazi wendawo liyana ayebize khona abadala ngo-2008 ukuthi bezohlala ndawonye ngoba elo hlupho lwamaswela amaswela emtyontela asecela abadala ukuthi abeze bezohlala kunye layo kwizindawo liyana amaswela engamotshi. Induna uMalaki engakabhubhi wasebhala ke incwadi ukuthi hayi izakhamizi laba abadala bengahlala lapho kusukusela khonapho kuze kube namhlanje. So izolo-ke babone amapholisa sebuya egcwele amatrakhi ezobabuda bayavalelwa-ke emadobhisi namhlanje basebesiyangena ecourt ekhezi. Sikhuluma kunje amagqwetha akwanisile ukubamela baza kuyela ecourt mhlaka-29 but baphume nge-free bail kodwa-ke bazabe bereporta emapholiseni emadobhisi every Friday.
Kodwa sizwa kuthiwa abantu kade sebehlala khonapho besebebaningi kakhulu kuliqiniso yini njalo ezinye imuli zinga?
Akusoqiniso baba. Imuli abasela khona abadala ukuthi bengaba zimuli ezingafika 200 something njalo langaphandle kokuthi asithi kunjalo. Uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena sithi kurayit efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi barayit sebavukela sezobabopha ngoba umuntu okhanya elesandla esikhulu endabeni leyi ngumama ongukhansila weZANU-PF uLucy Ehlatshwayo lo Neva Khanye ongu-MP weMatopo North kathesi bengisana ke laye nalo uMashingayitse onguyo wama-CIO lapha eMathibeleni South.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseMadobo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMadobo iMaleme Solidarity Trust umnumzana Angliston Sibanda.
nesivelisizindile sokubona ukuthi uhulumeni uzakuphethisa ngani ngoba iclass leyana kahle kahle ngomthetho kumele libe labantu abangu 50 or less manje lilabala lezimuli ezidlula 400 okuthi ukuthi abantu sebeseza njengantoko selokushiki omunye nomunye afika abalelwa amafidi ngabanye abantu khona ngala ama-oveti o-70 by 70 la uminyane khonapho so kuyisixhobexhobe vele yinto engelakhande engelamsila kade senzakala laphaya
kahle kahle ngobani abapha abantu indawo nalabo bathi ngama-oveti
indawo zonkeindaba yelendi le isuke uhulumende angithi uyelendele umthetho wasokusithi abantu basebezenzela imithetho kakhulu amalunga ezanu PF baningi bayakwenza baqhelile bayakwenzela kobulawa njengabona bezama ukukwenza PF ukuthi bayafika nje bathi bona kusithotho kuthiwa siyabhaliswa ngale lihambe libhalisa komunye ngumuchairman wephathi olube seliphikisi awu uthola ukuthi indawo zalezo abantu babethiwa emthethweni lithiwa abaendefisa abantu bebhadalisa abantu izimali ezinkulu abanye kade bebhadala kuthiwa ama-$450 ama-$700
ngokubona kwakho kungaba kulezo mbusazo phakathi la
kakhulu kungabe kukhona ezombusazo singakhohlwa phela ukuthi abantu bona labo abaxotshwayo abaningi abe ward 25 lowa 24 yiwo abawadi awawinisa izanu p f ngo-2013 and ilunga lephalamenti izanu p f ubabe unevakhali kukhanya ngani abanye bamcabangela ukuthi uhlangothi lwezanu p f mhlawumbe engabe kuthiwa kabasafunakali
alo ke umnumzana Angliston Sibanda umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zemadobo imaleme Solidarity Trust ubekhuluma le-Studio 7 esecingweni ekwabulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkomo
Asambeni
uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho i-YEZEC siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13 2017 kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelanda Mpopoma, eMakhandeni eNtumbane, eLobengula laseLuvuzo. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku Jafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, leTibaraseko. Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pungu, uZumba, Murewa North West le South, eMarondera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, kanye le North, eMashingo, TV Central, eNorth naseSouth, Mashingo North, South, West neCentral, leMashingo Urban, eMathabeleland North, eLupane East, eCholocho, North neSouth, leMgungu, eMathabeleland South, eMathobo North, kanye leSouth, eBulilima East, kanye leWest, eNkabazwe eMidland, ngokweSouth neCentral, ngokweSasana, Mberengwa West, eSouth, North, neEast, izishabane ngezi kanye lezishabane runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kiwo ukuvota lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com
Izisebenzi zenkampani kaloliwe zibikwa lokhu zithola iholo lazo manqamu manqamu lanxa uhulumende esithi kulabafuna ukuvuselela linkampani. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-Amalgamated Railway Workers Union umnumzana Kamurai Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi umuma ukajinji akuna into ezichinjile ngoba nje abantu benokuza abantu bayayitobayitora imali zabo zoleze zifuniweyo kodwa ukuthi singathi kuna kwinto kunento ezichinjile ukuthi izenze ezidabile hayi asiyaveze sihamba amanga
sike sezwa kuthiwa khona labana abafuna ukuvuselela inkampani ye-railways ababethi bona bazafaka imali kuthiwa uhlelo lolu luyaqhubekela phambili kuhamba njani
lathi sizwa njalo ukuthi nje njengoba kade wazi ukuthi kona ibhodi le ekona kade okwamanje i-term of office yabo isiphelile kube siphele njalo bebesamelele ukuthi khona uminista aappointe ibhodi entsha so uminista sefakile ibhodi isikona besimelele ukuthi khona babuye bazositela officially ukuthi kanti kuyini okuthatha indawo
lona iholo lagcina nini ukuthola
hayi ukulithola silithola every month but yona liyana ekuniweyo yona liyana amakota or yana amahafu
nxa isithi ngamakota iyabe iyimali enganani asithi umuntu osebenza umsebenzi owaphansi sibili uyabe uphiwa imalini
hayi ukuthi amakota nje sezikhuluma njani thola imali esidebt ukuthi yona ngokungamakotakota kunokukota imali abayikholisayo bakholisa ihafu uthi thola umuntu eziphansi uthola $150
ibuya inyanga yonke kodwa
yebo manje bebe ibuya every month ikuliwe idala
hello ke ngumnumzana Kamurai Moyo siphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-Amalgamated Railway Workers Union bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampala fukembula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungamile Nkomo Namhla ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso esebenza lezakhamizi zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust Umnumzana Vumani Ndlovu sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni. Ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana Ndlovu.
Ngiyabonga.
Luhamba njani lolu hlelo emakhaya?
Emaphandleni engakutsho nxa kukhangele udaba lokubhalisela ukuvota ukuthi akuhambi ngendlela ekhangelelwe ngayo ukuthi abantu basukume ngobuningi babo kubangelwa ukuthi okokuqala i-information abantu kabalayo yokuthi vele khona kuyini akuzange kwasabalaliswa imbiko kakhulu so abantu abaningi ngabakwazi kathesi kusabelo sema Tebelele North kwenzakala kubo Tholotho leLupane yikho okwenzakala khona kodwa abantu abaningi ngani balesi dance ngendaba zokuthi information kabayazi okwesibili ungani akuzange kwafakwa umfutho ebantwini ukuthi baluthakazelele kakhulu loluhlelo lokuthi baluzwisise ukuthi kuyini okwesithathu abantu babiselwa emuva zimfuno zezek zokuthi abantu bebhalise okunjengama proof of residences then siyezwa futhi kwezinye indawo ukuthi kulembiko yabaphathi bomdabu sobhuku abethusela abantu ukuthi nxa beqeda ukuregister bebatshengise ukuthi ama-serial number ezilipho zabo zimi njani kwezinye indawo abantu bayethuselwa ngokuthi bazancitshwa amabele bazancitshwa inhlanyelo nxa kuyikuthi bazaregister bengaze bavotela ikakhulu ibandla elibusayo mhlana kuvotwa
inkokheli yosiko osobhuku okhuluma ngabo laba bakwenza njani ngoba umthetho kawubavumeli ukuthi bangenele kwezombusazwe
okokuqala engakutsho ukuthi nxa silandela i-conference yama-chiefs ephelileyo kathesi uzafumana ukuthi umongameli wezinduna uTharumbira ukubeke sokwaba sobala ukuthi izinduna zizakhankasela izanu nxa sikhangele khona lokhu uzafumana ukuthi kule ngozi ukuthi umbiko uzawusuka ezinduneni uhambe uye kubalisa uze uye ngena kubo sobhuku betshelwa ukuthi ngawo wonke amandla abo kumele bekhankasele ibandla elibusayo yebo kambe umthetho kawukuvumi khona lokho kodwa okunye esisuka sikunanzelele njengenhlanganiso ezisebenzela emakhaya ukuthi bona ngokwabo abaphathi bomdabu bakwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani njalo futhi sisekelo sombuso sithini ngomsebenzi wabo ukuthi akumelanga baphatheke kwezombangazwe kukanti njalo futhi lanxa laba abakwaziyo ukuthi akumelanga bephatheke njengokufakwa isisekelo sombuso bayabanjwa ngamandla iziphathamandla zepolitiki kakhulu lezo ezebandla elibusayo ukuthi begqugquzele abantu ukuthi basupporte kumbe besekele ibandla elibusayo kusilusizi ngakho khona lokhu ngokubana okwakhathesi lanxa umthetho ongakuvumi kodwa sikubona sobala kuyibo abahamba phambili begqugquzela abantu ukuthi besekele ibandla elibusayo iZANU-PF.
Ungathi lubhahe kanganani udubo lwabantu abehluleka ukubhalisa ngenxa yokuswela izithupha?
Uzafumana ukuthi emaphandleni ulumhlubulo weMandebeleni eMathebeleland abantu abaningi abalazo lezo zithupha kubuyele emuva kubangelwa zindaba zeGugurahundi ngeke sakubalekela khona lokho ukuthi abantu behluleke ukuthatha izithupha ngoba abazali bebulewe bengelazi ihlobo kungakho-ke besikhangelele ukuthi uhulumende arelaxe imithetho engenza abantu ukuthi bathathe lezo zithupha kubhahile kakhulu abantu abaningi abalazo izithupha.
Hayi, siyabonga Mnumzana Ndlovu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu boys.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhla sixoxa lo commissioner wogatsha lwezokhetho olwezek uMnumzana Qhubani Moyo. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kan.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ukubhalisa amagama abantu kuhlandla leli elesibili? Ungathi wena kulomehluko yini?
Ya, engakutsho ukuthi siyajabula njengecommission ukuthi abantu beZimbabwe from all corners of the country bayasele ukuthathela phezulu kokubhalisa. Sikhangele amanamba esilawo kathesi sibona engani kuyade kutshona elanamhlanje ilanga sesirejiste i-total yabantu abangu 1.7 million okusho ukuthi yinamba enkulu kakhulu njengoba silamalanga ama-lotwani sengene kuphase 2. I-1.7 million le ngiyitshoyo include abantu abarejiste kuphase 1 dale esesiyiqalisile. Singaqhubeka sihamba ngendlela yona leyi eyiyo yona sibona engazathi zathi kusiyagqitshwa uhlelo lokubhalisa ukuvota ekuphakathi kukadisemba siyakwanisa ukuthi sibele labantu abaningi kakhulu ekufisa ukuthi babhalise ukuvota. I-response kathesi isingcono kakhulu njengoba
kahle kahle uhlelo lolu luphela nini njengoba besike sezwa umongameli Mugabe esithi yena lukhangelelwe ukuphela mhlaka 15 January.
Kahle kahle sihlele ukuthi thina sizaqeda mhlaka 19 December kodwa umongameli uthe faka umthetho wakhona wasinika isikhathi sokuthi singahamba size siyefika khona ngale ku-14-15 January kodwa thina sikhese sihlela phansi ku-ground sabona ukuthi hhayi singenelisa ukuthi siqede uhlelo ngaleso sikhathi esithileyo ngo-19 January okusho ukuthi sabe sihamba izigaba ngezigaba 16 days sidlulise kwenye 16 days siye kwenye 16 days. Uhlelo lolu singathi lulamahlandla angu-4. Ihlandla lakuqala yilo leli esithi ngu-phase 1. I-phase 1 usephelile. I-phase 2 nguyelo okhona kathesi la uyaphela 16 days from 3 days ago kusho ukuthi mhlawumbe kungale ku-mid November thereabout. Sisuka lapho sesiya kwelinye ihlandla bese siyagqiba ngo-December. Kodwa ukuthi kuyase kuvalile ukuthi ngqe ukubhalisa abantu baye bevunyelwa ukuthi babe bebhalisa kuma-ofisi ama-district kumbe kuma-ofisi awe-vec aseduka nezigaba zabo kodwa esifuna ukuthi sikugcizele kathesi ukuthi sinxuse uzulu wonke ukuthi asukumele phambili ikakhulu abantu bangapha kobulawa
Bulawayo, emathebeleni South. Asazi ukuthi kuyini okwenza ukuthi bahambele emuva. Abanezelela abantu bakhona ukuthi kuyachiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja. Abangabanjwa izinja. Abantu balezi zigaba zemandebeleni ngoba yibo abantu esibona bengasukumeli phezulu ukuyabhalisa ukuvota. Kuyajanisa ukubona indawo eziningi zelizwe jikelele zinabantu abaningi ababhalise ukuvota, kodwa indawo enjengobulawayo iyiyo esekucineni. Asazi ukuthi kuyini okunzima kobulawayo ukubhalisa khona kusegcekeni ukuthi indawo zokubhalisa ziduzane nabantu. Ngamango umude njalo futhi ziningi, i-publicity yakhona iningi. Yikho sithi vukani bantu bakobulawayo, lingahambeli emuva, libhalise ukuvota. Kwenzakaliso sokufika isikhathi sokhetho dasibone ukuthi likhetha uloba ngubani elimfunayo. Njalo kugcizelela njengekomishini ukuthi abantu abazi ukuthi nxa kubhaliswa ukuvota kusho ukuthi in future inamba zabantu ezibhalisileyo yizo eziyasetshenziswa ukuthi zidetermine amanamba ama-constituencies abantu abazamela abantu ezigabeni. Nxa izigaba ezinjengobulawayo zisele emuva ukuthi zibe labantu, kutho ukuthi nxa sesiyephambili kuzaba labantu abalutshwane ababamela ephalamende. Ngoba akusetshenziswa nje i-population yabantu kodwa ebhalisileyo. Yikho sithi abantu ababona ukuthi nxa bengabhalisi bazibisela emuva bona ngokwabo intuthuko yezigaba zabo.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyasivalelisa abalaleli ngisithi kuyi-weekend kunje, siyafisa ukuthi sibone lani lisemalayini nokubhalisa ukuvota.
Hayi, siyabonga lathi.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi ukuswelakala kwemali kuthinta njani inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana abaningi emaphandleni ezokuziphilisa. Sicubungula njalo lokuthi abesifazana balaso yini isikhathi sokubhalisela ukuvota njengoba bebhekane lengxaki eziningi. Namuhla siseGwanda.
Ngiyisipho Mhlanga nokuzalwa. Ngithi sibe sesene ngikuwathe kama-groups angu-2 sinama-groups angu-4 kuwa-3 kanye ne-chairperson wenhlanganiso ku-Hodas Development Association. Sikhangelele ukuthuthukisa umama ethuthuka, umntwana angamankazana futhi umama angasweli ukusiza siza abantwana. Siyabenza embuzini ukuthi igazana asinike omunye emnika iziyani be-SMS sisiba ngeyakho kuthuke esiyaphambili naye. Ngiyazama ethathe sinike omunye kuzana omama bonke nje bathuthuke esigabeni area nokuzele omama bonke abakwemzini. Sithuthuphe singaba nalo lokuswela imithi ukuthenga imithi yembuzi ngoba imbuzi ziyadeka ukutrithwa njengasonesi isikhathi sezulu nxa kusiza izulu ziyadabuka amazina treatment.
Zibanceda ngani omama imbuzi lezi?
Sikhangelela ukuthi imbuzi lezi zingazala, umama yenelisa ukubhadalela abantwana i-school fees. Uma yenelisa ukuthola uchago ngoba imbuzi iyaba lochago, iyaba lenyama, konke nje okutholakala embuzini. Umama ayenelisa ukuthi akuthole.
Liyenelisa ukuthola imali ngalezi mbuzi?
Asiyifisile imali ikhona. Bayathenga abantu abeGwanda, ikakhulu abalamabhusha. Ahlabela ukwenza inyama yabantu abafuna imali. Khulu ukuthi imbuzi siyathengisa badala imali isizi yabantwana besikolo. Ngathi igroup yokuqala ngancede igroup yesibili. Okusotho esibili inethi group yesithathu asanga ama groups ay active
siyezwa njalo ukuthi ama committee lawo ama groups yiwo njalo asebenza ukuthi abasifazana bencedisane bekhuthazana ukuyabhalisela ukuvota
akukhulu sikhuthaza ukuthi omama lathi sivotelane omama umama ofisayo ukuba ngikhansela umama ofisayo ukuba ngi-MP umama ofisayo ukuya phezulu umama oyenelisa ukukhuluma ukuthi umama bangabi ngomama baphunga ukuthula baphunga ukuzithulela abe ngomama bezinye umama bayenelisa ukubazikhulumela abangakufunyeli abafunayo bekungaphatheki kani emphakathini ihlangana kabili ngenyanga eseyindlela lesiyidabisane omama asebekuzwisisa kakhulu ukuhlangana kwabomama akuzwisisa kwabomama kungaba labaluthwani abangakuzwisisi kodwa abanye bayazibikela sisekuhlanganeni siyehlala angazuza amabhethi kwenze kube nelisi ukuthi bavote ikakhulu kakhulu khonokho sidinga ukuthi kuvotele omama umama ngokungamjisisa omunye umama nala esesikhunzeni esiphezulu siyalekwazi ukuthi ngilele omama abakhona esigabeni sami abakhona kuconstituency yami abantu besigaba sakithi kuthi omama bonke abaphakame bahambe bayilungiselele ukuvota abhalise alungiselele ukuthi nxa sekuvota kuvotelane singomama singamkhangeleli iphansi omunye umama singamkhangeleli ukuthi leyo uyazimangalisa kodwa simkhangeleli ukuthi umama lo simfisa phakame abe ngumama ozasimele esigabeni njengoba silabo omama abanye abasimeleyo sabasisa ukuthi bathuthuke bayephambili abe ngama-M T abe ngokuningi esikukhangela amasenethi njengoba nje bekhona ama-senator omama abangabisi bathuthuke labo bafike phezulu sijani abasimeli abakuningi esikudinga esingomama
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Sipho Dube asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga yikhonapha eWashington DC
asiyabonga sithandekile ube lelanga elihle
BVR. It's that time of year again. Registering to vote. BVR. We all register afresh. Kaila Papa Lazi is the biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. BVR, biometric voter registration. For all, a new start, a new beginning. Afresh, anew.
Biometric registration ingoma ye victory siyanqoba isidubela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje amakhulu ezakhamizi zeplazini le Fox Farm eMadobo ayaqotshwa aphinde abotshwe ngoba iplazi leli selifuna ukuthathwa lilunga le CIO sekubhalise abantu phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti kodwa isigaba semandebeleni lokhu silencosana nje esibhalisile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.